Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndi chiti heye no misoro ye na uzeluza nasi china kubumbi 12-2018. Nengo zedarere House of Assembly zobvunzurudza gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mgumbo kuti vatsanangure nezvechibvumirano cheZimbabwe Airways iyo inonzi ichashandisa ndege dzakatengwa nehurumende kuMalaysia. Dare reHouse of Assembly rinoenda pazororo bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo risina kupedza kuzeyewa. Nemazvo izvozvo paveruzhinji pfungwa yekuti sarudzo dzichaitwa munyika mitemo yesarudzo isina kuvandudzwa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inozivisa mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuti muzvare Tokozani Kupe havasisiri nhengo yebato iri. Nhengo dzezano PF dzochema-chema dzichiti pane chikiribidi chiri kuitwa musarudzo dzemapuraimari mubato iri. Vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University voratidzira vachiti mari dzavari kubhadhariswa dzakawandisa zvikuru. Vanhu vakawanda vochema-chema nekuiswa kwavanoti kuri kuitwa masoja munzvimbo dzavanogara. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa dambudziko remadzimai akazvitakura ari kunzi abhadhare mari muzvipatara asi hurumende ichiti varapwe mahara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-6080-15580 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.